nadirane
Chiribanyika ino tenderera
Chiribanyika ino shanduka
Chiri uruwa chicha tukira
Kufuka takapa chicha tukira
Chiri uruwa chicha tukira
Kufuka takapa chicha tukira
Thank you.
badira nei
tiri panyika inotenderera
tiri panyika inoshanduka
tiri huruwa tichadzokera
kufuka takabva tichadzokera
tiri huruwa tichadzokera
kufuka takabva tichadzokera